Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 18, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers rinonyorera kuhurumende neReserve Bank of Zimbabwe richinyunyuta nekudzikwa kwemutemo weStatutory Instrument 81A wa2024. Vanorarama nekutengesera migwagwa muHarare vari kukurudzira nhaurirano nekanzuro yeguta iri pamusoro pemutemo uchangobva kudzikwa nekanzuro unorambidza kutengeserwa kwemukati meguta nevanenge vasina marezinesi. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti sangano ravo rakanyorera kumapazi ehurumende anoti rezveupfumi neremaindastiri pamwe neReserve Bank of Zimbabwe richinyunyuta nekudzikwa kwemutemo weStatutory Instrument 81A wa2024 uyo unonzi nevemabhizimusi hauna kusiyana nekutarwa kwemitengo yezvinhu nehurumende. Mutemo uyu wakatara kuti vezvitoro vashandise mutengo wemari yekunze unenge watarwa neRBZ zuva iroro. Mutemo uyu wakabvisawo mukana waipiwa vezvitoro vekuti vawedzere mitengo yezvinhu zvavo nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% premium. Vezvitoro vachabatwa vachityora mutemo uyu vanonzi vanobhadhariswa mari inosvika zviuru mazana maviri zvemazigi kana kudarika. Vamutashu vanoti vakatora danho iri nekuona kuti dzimwe nhengo dzavo dzave kuomerwa zvekuti vamwe vavo vave kutofunga kuvhara zvitoro zvavo vopindawo mukutengesera mumigwagwa sezviri kuitwawo nevanotengesera zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kana reReserve Bank of Zimbabwe panyaya iyi. Ngatinzwei vamutashu vachitsanangura.
Hurumende isisu sesangano takainyorera bazi rehurumende rinoona nezvemari reReserve Bank takavanyorera kuti tinge tichionesana pamwe chete kuti kune rimwe rutivi kune mutemo asi kune rimwe rutivi kunewo zvinenge zvichiitikawo kana matambudziko anenge achisanganikwa nawo nevemabhizimusi. Nekuti vagara vaine matambudziko akasiyana-siyana ayo anga achiremera mabhizimusi avo, saka vari kuti zviri nani vavhara havo mikova vonoendawo kuinformal uko kwatingati kunenge kuchingotengeswa njake-njake kusina mitemo nemaregulations akawanda.
Chii chaizvo chavari kunyunyuta nacho pamutemo mutsva uyu?
Vari kuti exchange rate yacho panoda kunge pakanyasojekeswa kuti zvomene inenge ichideterminwa neaya atingati market forces. Nekuti ikarakidza kunge inogara ichisara kumashure zvinogona kuita kuti vemabhizimusi vakawanda vafungidzire kuti vanokwanisa kunge vachirasikirwa nemari dzavowo zvakare.
Asika takanzwa hurumende ichiti munokwanisa kunotora mari yekunze kumabhanga, hazvisi kuitika here izvi?
Havasani vakuwana mari yakakwana yeforeign currency yavanenge vachida kuti vange vachigozoshandisa kutenga zvinhu zvekushandisa pakugadziriswa kwezvinhu zvavanogadzira zvakafanana nema raw materials. Saka ndingati ipapo ndo pamwe parikuragidza kunge pachiri nedambudziko. Vanogadzira zvino vanenge vakuti takufanawo kunge tichishandisa zvigadzirwa zvedu kuti tihwerengedzewo foreign currency iyo inenge ichibva mumusika kana kubva kuvatengi. Saka ndo rimwe redambudziko ratiri kuona iroro kuti zvinogona kuremera vezvitoro vanotengesa pachokwadi.
Vanga vari mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunhare muHarare neStudio 7.
The Voice of America.
Vanorarama nekutengesera mumigwagwa vari kunyunyuta vachikurudzira nhaurirano nekanzuro yeHarare pamusoro pemutemo uchangobva kudzikwa nekanzuro iyi uyo unorambidza kutengeserwa kwemukati meguta nevanenge vasina marezinesi anovapa mvumo yekuita izvi. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vanoti vakatotanga urongwa hwekuti paitwe musangano nekanzuru pamusoro penyaya iyi vachiti vane tarisiro yekuti svondo riri kuuya musangano uyu unogona kubudirira. Vawadzai vanoti mutemo uyu waomesera nhengo dzavo zvakanyanya sezvo kubva zvawadzikwa kutanga kwemwedzi uno vanotengesera migwagwa vari kusungwa nekutorerwa zvinhu zvavo nemapurisa ekanzuru. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rekanzuro panyaya iyi sezvo mutauriri wekanzuro yeguta reHarare waStanley Gama vanga vasati vapindura mubvunzo wedu watavatumira. Hatinawo zvakare kukwanisawo kubata meya veHarare vaJacob Mafume sezvo nharembozha yavo yanga isingaiti. Ngatinzwewa Wadzai vachitsanangura.
Isusu seboka reVSET hatiwirirani nemabylaws mitemo mitsva yakaiswa necity of Harare. Pamaonero edu ende tinofunga ruzhinji rweZimbabwe runohwirirana nesu kuti mitemo iyi haina zvainobatsira papundutso yenyika. Tikatarisa ruzhinji rweZimbabwe huri kurarama kuburikidza neinformal trading. Saka mitemo yavakaisa yokudzinga mavenda mumastreets, mitemo yavakaisa yokuti vanhu vachafanirwa kunge vachitengesa vachitorerwa zvinhu zvavo hatiwirirani nayo.
Saka imi sesangano zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa?
Isusu zvatinofunga zvinofanirwa kunge zvichiitwa ndezvekuti Harare City Council kana ichida kuti mavenda nevari muinformal sector vatengesere pakanaka vanofanirwa kuvaka misika inokwana. Dambudziko ratinaro nderekuti vanhu vari kupedzisira vaenda kundoshanda paya panonzi maundesignated spaces nenhau yokuti pekusevenzera pacho izvezvi hapasi kukwana. Saka tinokurudzira Harare City Council kuti imbomira kuisa mitemo yakaita seiyi. Mitemo iyi inongoita chete kuti vanhu vaomerwe neupenyu nekuti vanhu tinozvararamo iri muinformal sector, iri mustreet vending. Saka isu seboka reVSET hatiwirirani nazvo izvi.
Imiwo sesangano zvii zvamuri kuitawo kuti munge muchiwana kunzwanana munyaya iyi?
So isusu nokuti tagara tinoshanda neHarare City Council, zvatakanangana nazvo izvozvo ndezvokumeka shuwa kuti taronga meeting yenhaurirano neyainonzi informal sector committee ine macouncelors. Tovapawo maonero atinoita nhauyi, tovapawo mafungiro edu kuti nyaya iyi ingagadziriswa sei. Tinofunga kuti kana zvikafamba zvakanaka svondo riri kutevera irori tinofanira kunge tichiita meeting.
Saka kubva padzikwa mutemo uyu nekanzuru, nhengo dzenyu dziri kurarama sei?
Kutaura chokwadi mukomajonga, pari zvino izvezvi raramo yakatooma nokuti zuva nezuva kusungwa, zuva nezuva kutorerwa zvishandwa zvedu semavenda. Saka tiri kukurudzira kuti pave nenhaurirano.
Vanga vari mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveSouth Africa zviri kugara kunze kwenyika iyi zviri kuvhota zviri munyika dzazvigere kubva nezuro chishanu zvichisarudza nhengo dzeparamende nemakanzuru. South Africa iri kuita sarudzo dzenyika yose musi wa29 mwedzi uno. Vanhu vanosvika kuzviuru makumi manomwe nezvisere kana kuti 78,000 vanonzi vakanyoresa kuvhota vari munyika dzinodarika zana dzavagere pasi rose. Zimbabwe ichiri kuramba kuti zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika zvivhote kunze kwezvinoshanda kumizinda yenyika nekunge zviri kumabasa ekumirira nyika kunze. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Violet Makuwaza vanova ivo nekambani inonzi iyo Zim Venek Shona Tutors, apo vanowanikwa ivo vachipa zvidzidzo kune vana vari kunze kwenyika kuti vadzidze rurimi rwaamai rweShona. Amai Makuwaza vanogara ivo kuMid Rand muSouth Africa asi vachishanda nevana vezvizvarwa zveZimbabwe vari pasi rose. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro here pamusoro pechirongwa ichi chamuri kuita?
Inini ndakafunga chirongwa chemutauro weShona. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndakandichiona kuti wana wakawanda wakanga wakukanganwa mutauro wavo. Saka inini semunhu akanga ari mudzidzisi kuZimbabwe ndakabana kufunga kuti ndikatora mukana uyu kuti ndigone kuzviita ndinokwanisa kuona vanhu vakawanda. Saka pandakatangawo ndichiudza vanhu nezveurongwa hwekutaura kudzidzisa mutauro weShona ndakaona vanhu vachifarira vakawanda. Saka ndakazosvika pakutopinda magroups ndichiramba ndichitaura nezvazvo. Saka ndakaona vanhu vakawanda vakange vachifarira kwapanhangu kupfuurira mberi. Pari zvino ndine vanhu vakati wandei wandinawo, vamwe vari kuUK, vamwe kuNew Zealand nevamwe vari kuAmerica.
Kambani yenyu iyi inonzi chii uyezve munenge muchidzidzisa vari kuda kudzidza rurimi rwaamai muchishandisa chii?
Pandinodzidzisa mutauro weShona uyu ndinodzidzisa kuburikidza neZoom. Saka kambani yedu inonzi Zim Venek Shona Tutors, ndo zita rekambani yedu. Saka tinoshandisa Zoom tinenge tichionana mwana nemudzidzisi tichidzidzisana. Mwana anogona kutonyora manotsi, inini wacho ndozochitumira futi zvimwe zvinhu zvatinenge tadzidzisa kumubereki kuitira kuti agone kuziva kuti zvii zvatinenge taita.
Muri kuona chirongwa ichi chichitambirwa sei nyanya nevabereki vanenge vari kunze kwenyika uko kunotaurwa mitauro yakasiyana-siyana?
Kutaura zvazviri, vanhu vakawanda vari kufarira chirongwa ichi. Vakawanda vari kuuya vachiti vanoda kuti vanavo vadzidziswe. Vamwe vandiri kuona kuEngland vanogona kunge atori murungu akaroora munhukadzi ofarira kuti agonewo kugona kutaura mutauro wacho kuburikidza nekunge achitoendawo kuZimbabwe, saka anenge achida kutaura. Saka ndiri kuona vanhu vemarudzi akasiyana-siyana vari kuratidza kufarira kuda kudzidza Shona.
Dzidziso idzi dzamunenge muchipa munenge muchizvifambisa sei? Pane mubhadharo here kana kuti zvinofamba sei?
Mubhadharo uripo. Saka lesson inoita 30 minutes, tinoita $13. Saka munhu ndotanga ndaita malessons 2 asati abhadhara. Then pandinoita lesson yechitatu ndopaanozobhadhara. Paanobhadhara anobhadhara ine package of 10 lessons. Ndine website yakanzi zimvenek.com. Munhu akaenda ipapo anogona kuona zviripo nezvimwe zvinhu zvinoitika ipapo. Then munhu ozotaura neni paWhatsApp.
tinoona kuti pane chimwe chirongwa chamuri kutaura imi kuti muchange muchipakura mangwana musi wesvondo chekuedza kukwezva vamwewo vabereki vanoda kuti vapinde vachiita kuti vana vavo vadzidze kutaura rurimi rwaamai, muchiti chirongwa ichi ndechemahara. Mungatsananguriri kuti zviri kufamba sei?
Chirongwa ichi chiri kuitwa Sunday. Free demonstration lesson iriko musi weSunday. Ichange iriko nenguva dza 3 o'clock UK time, kuno kudzinenge dziri 4 o'clock. Ndisingazivi kuti kuAmerica inguvai, but South Africa time inenge iri 4 o'clock PM ndopatichaita urongwa wefree demonstration lesson. Saka munhu wese akasununguka kupinda.
Vanenge vachida kupinda pachirongwa ichi vanokubata ipapi?
Vanokwanisa kundibata panhamba dzinoti +27 71 61 58357. Vanogona zvekutibata zvakare pawebsite yedu inoti zimvenek.com.
aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kukurukura nemunyori mukuru wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, vaRobson Chere, pamusoro pematambudziko ari kusanganikwa nawo nevana muzvikoro pamusoro penzara iri munyika.
Nguva yenzara ino kune nyaya yechikafu iyoyo ndochimwe chinhu chokutangisisa. Togoitawo senyaya yemafees iri panguva yekuti vabereki vari kutosunza kuya kwatinoti kutsvakatsvaka kuti vaone chikwanisiro chekuti vadye, uyezve tisaita kuti vazova nemari yekunge vachibhadhara mafees avasikwanisa kuiwana, uye tine zvikoro zviri kudzora vana panguva ino yekuti zvinhu zvakaoma munyika. Saka vakazadzikisawo kuti sebumbiro renu remutemo kuti hurumende yakwanisawo kuti inge ichiabhadharira vana mafees, sezvo dzidzo iri kodzero yevana iyo inofanira inge ichibhadharirwa nehurumende. Sebumbiro renu remutemo vakakwanisa kuita izvozvo zvekare, zvingatibatsire panguva ino. Totarisawo kudivi revashandi vari kuona mihoro iyo yakadzikira, vachikunge vachikwanisa nge vachisiyiwa panyaya yenzara iyoyo, nekuti vachada kunge vachitsvaga-tsvaga kuti vawane futi kuti vangabatsirana sei, kuti vange vachikwanisa kuti vawane zvikwanisiro zvese zvinodikanwa. Saka nyaya yemihoro futi inyaya inokwanisa kunge ichigadziriswa panguva ino.
Tirikunzwa kuti hurumende iri kubatsira vadzidzi nemari yechikoro yeBIM. Zvikoro zvimwe zviri kunzi zviri kurambawo kutambira mari iyoyo yeBIM kana urongwa hweBIM. Zvii zvamungataurawo imi sesangano?
Nyaya yeBIM panguva ino hurumende yaane makore akati isiri kuisa mari kuchikoro panguva yeBIM. Vana vanenge vanyoreswa paBIM vari kunyoreswa home, asi kuti zvikoro zvienderere mberi zvine zvina mari vanyoreswa paBIM, hurumende inofanira kuzoisa mari mumabhanga ezvikoro kuti zvinge zvikwanisa kuzotengawo zvinodiwa pakudzidza kuvana, zvakafanana nemabhuku, zvakafanana nemachoko evarayiridzi nezvimwe zvese. Saka hurumende iri kuzotora nguva yakareba isingaise mari iyoyo kuzvikoro. Zvikoro izvozvo zvotadza kuti zvoshanda sei, uye panguva ino yekunzi kune mari itsva, mari yakafanana nezidhi iri kunzi ngaitambirwe nezvikoro, asi tikutadza kuti zvikoro izvozvo kuti zvinge zvichishanda zvinenge zvichida kushandisa mari yeunited states dollar, nekuti mari yekuamerica ndo mari iri kunyanya kushanda, zvakafanana nezvimwe zvakafanana nekuti inenge ichida kana fiori yemabhazi inenge ida kutenga zvimwe mari yeziga yekutambirwa makati wandei mune zvekuita nemari. Saka zvikoro zviri kuzoonekwa zvaakutadza kufangishena, asi zvifanenge zvifangishena panguva yekuti zvinenge zvikoseredzwa kushandisa mari isikukwanisa kushanda kutambira vana, kunzi vachanga vachishandisa zvigi, zvigi racho risiri kushanda kwese. Saka zvinhu zvinofanira nge zvigadziriswa zvichaiswa kumativi ese, pane kuti pange pachita zvekuveta pachita kukomandi kuti zvikoro chai zvakati, asi pakuzozviita pagraundi zvisiri kukwanisa nge zvimuda.
Zvingagadziriswa sei vacherei?
Izvi zvinokwanisa kunge zvichigadziriswa kana hurumende ikange ichishandisa mativi ose pamwe chete nekunge ichisangana nevarayiridzi, ichisangana nevabereki, vachikurukura maonero ezvinhu. Kuti maonero ezvinhu atiri kuita ndeyekuti kunyaya yedzidzo, aiwa, hakusina kutariswa kwakanyanya kunyanya kudivi rehurumende, riri kungoti chero zvazvaita ikokoko. Asi tikatarisa mamwe mapriorities is awai nao tikatasa upfumi huri munyika muno kuti mari dzese dziri muupfumi hwenyika tikangonangana nezvimwe zvinhu zvakati koshei zvakafanana nemasocial service delivery tinoona kuti tinobuda nezvimwe zvakati pane kuti tichipedza mari tichitenga madzimota ati anofema saka panoda kunge paine muono umwe chete asi muono umwe chete unouya nekuti vanhu vagara pamwe chete vachitaura uye vachizokoshesa kuti aiwa kudiviri rakakosha zvakakosha izvozvo
asi hamufungo hero kuti zvikoro zviri kuramba kutambira urongwa hwebhimu zvinofanira kutorerwawo matanho nekuti bhimu chirongwa chiri pamutemo chehurumende
hakuna chikoro chatati chawana ripoti panguva ino chaticharamba kutambira mari yebhimu asi dambudziko ratatoita panguva ino iyaya yekuti mari yebhimu yagara haisi kuzoiswa kuchikoro haisi kuzobhengwa kuchikoro nenguva vana vanongonyoreswa kuti vana vaenda pabhimu nekuti vanobva kuvabereki vanoshaya mari iyoyo kuti izouya inotora kana 3-4 years kamu apa vana ivavo vari kuda kudzidza vana ivavo vanenge vachita mabhuku vanenge vachita zvakati wandei saka chikoro hazvisi kuramba asi zviri kutikurudzirawo kuti hurumende inge ichiunza mari yacho yebhimu nenguva kuitira kuti mari iyi inge ichishanda muzvikoro kuitira kuti dzidzo inge ichienderera mberi uye ichifamba zvakanaka
munyori mukuru weatuzi varobson chere vari parunhare kuacturus nestudio 7 iye zvino tokupai maonero ehurumende yeamerica amunoverengerwa natanonoka wande westudio 7
musi wa10 chivabvu nhengo dzesangano reunited nations general assembly dzinoita 193 dzakavhotera chisungo chekupa palestine kodzero dzinopiwa nhengo yesangano iri nekupa palestine kodzero yekuongorora misangano yeunited nations general assembly nhengo dzesangano iri dzakavhoteravo kukurudzira united nations security council kuti itarise zvakare chikumbiro chepalestine chekuva nhengo yeunited Nations. Kubudirira kwechisungo ichi kwakaratidza kuti United Nations General Assembly yakanga yagutsikana kuti Palestine inokwanisa kuva nhengo izere yesangano iri. Kuti Palestine itambirwe senhengo izere paidiwa mavhoti 110 kana kuti 118 asi Palestine yakawana mavhoti 143. America yakabatana nedzimwe nyika pfumbamwe dzakaramba kuvhotera kuti Palestine itambirwe mugungano iri dzichiti kupinda kwePalestine mugungano iri hakuna zvakunobetsera veruzhinji muPalestine umwe wevanomirira America kuUnited Nations vaRobert Hood vakati kugadzikana munharaunda iyi kuchangouya kana pakaumbwa nyika mbiri vakaenzana murusununguko nehunhu hwavo vaHood vakati America inofunga kuti zvisungo zvinoitwa muUnited Nations nemunharaunda iyi hazvingabetseri mukugadzirisa nyaya iyi vakati kuvhota kwakaitwa neamerica hachisi chiratidzo chekuti america inopikisa kuti palestina vave nenyika yavo vachiti america inozvitsigira uye ichabetsera mukuti zviitike america inoti nyika dzeisrael nepalestine dzinofanirwa kuumbwa muhurukuro pakati pevanhu veisrael nepalestina vahood vanoti hapana imwe nzira inogona kuvimbisa kuchengeteka kweisrael uye hapana imwe nzira inogona kuvimbisa kugara murunyararo kwakanaka kwevapalestina munyika yavo vachiti hapana imwe nzira inokwanisa kuunza kugarisana nekudyidzana kweisrael nenyika dzechiarab kaitenderedza vahood vanoti america inozvipira kushanda nevapalestina nevamwe vose munharaunda iyi kuti pave nekunzwisisana kunozobudisa nyika yepalestine ichazovavo nhengo yeunited nations vahood vanoti zvekare america inoramba kutambira zvirongwa zvinotadzisa kuumbwa kwenyika mbiri idzi sezvo chiri chirongwa chinounza kugarisana kwakanaka vachiti kuumba nyika mbiri ndiko kunounza rugare rusingaperi munharaunda iyi pamwe nekuchengetedzeka kweisrael nevapalestina vahood vanoti nzira yokuumba nyika yepalestina iyo ichavavo nhengo yeunited nations inobva muhurukuro pakati peisrael nevapalestina vachitsigirwa neamerica nemamwe madzisawira
ayo anga ari maonero ehurumende yeamerica amaverengerwa natanonoka wande westudio 7 Vamwe vaimbi vari munyika nevari kunze vanoti vaimbi munyika vachiri kumbonyekedzwa kodzero dzavo nehurumende, kunyanga hazvo hurumende ichiti munhu wese ane kodzero muZimbabwe. Basimon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere, vaimbi vakawanda vaisimukira nekuda kwekuti vaiimba nziyo dzinokudza nekupembedza hurumende kana chete dzisingaonikwe sedzine chekuita nezvematongerwo enyika. Asi vaimbi vakaita saThomas Mapfumo vakazosiya zvekupembedza hurumende vachitanga kutsiura nekunongedza pavaiona separi kupotswa nehurumende uye kuimba nziyo dzinobata nyaya dzemagariro everuzhinji. Izvi zvakaita kuti mimanzi yaMapfumo isaridzwe panhevenyuro dzehurumende munyika uye kuti ashungurudzwe zvekusvika pakuzotiza munyika achienda kuAmerica uko ari kusvika nhasi. Mapfumo anoti vaimbi muZimbabwe vachiri kumbonyikidzwa kodzero dzavo uye manyepo kuti hurumende iripo inokoshesa kodzero dzevanhu.
Tiri kutaurei kana tichitaura nezvenyaya yeindependence, nyika haina kusununguka kwete. Vangataure zvimwe zvinhu zvakawanda vachitaura kuti Smith akazenga akati, aiwa kaSmith akatenga atori better because aidevelopa nyika ka.
Pavaimbi vanhasi, muimbi wemusambo wedancehall Wingy D anonzi ndemumwe wevaimbi vari kuonekwa sevanofumura hurumende kuburikidza nenziyo dzake idzo dzinonzi nevamwe dziri kuburitsa pachena mamiriro akaita zvinhu munyika. Nekuda kweizvi, nziyo dzake dzinonzi hadzicharidzwewo panhevenyuro dzehurumende. Hosai Chipanga, uyo anonziwo nevamwe, anoimba nziyo dzinoburitsa pachena kutambura nemararamiro everuzhinji, vamwe vachiti anoimba zvematongerwo enyika. Ndemumwe muimbi anoti anobatwa nekunze kweruoko uye mimanzi yake haicharidzewo panhevenyuro dzehurumende. Ukuwo mumwewo muimbi wemusambo wempira Jane Marimo anoti nyika yeZimbabwe yakasununguka, nekudaro vaimbi havafanirwe kutya kuimba zvinobata upenyu hwevanhu.
Kurudzira kuti kumamusicians vese vari kuimba sezvemazuvano, ngationei kuti izvo zvatiri kuimba zviri kukurudzira chii musociety yatiri kugara, munyika medu matiri kugara, ende ngativei open kana hurumende yedu izive kuti vanhu vayo vari kudawo zvakadai zvakadai.
Gweta rinorora kodzero dzevanhu vari mukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights Vadzika Maibere vanoti zvinorwadza zvikuru kuti vaimbi vemuZimbabwe vachiri kumbonyikidzwa kodzero dzavo makore makumi mana nemana nyika yawana kuzvitonga kuzere, vachiti Zimbabwe inofanirwa kuremekedza bumbiro remutemo.
Ikoku kutochikora bumbiro remutemo section ye freedom of artistic expression. Saka tinokurudzira veruzhinji vehurumende venhepfenyuro kuti vange vachitsigira vaimbi.
Asi hurumende inoti Zimbabwe inokoshesa kodzero dzevanhu uye mashoko ekuti vaimbi vanoshora mabasa akaipa ainobata vachiri kumbonyikidzwa haasi echokwadi. Gurukota rezvekuburitswa kumashoko vaJane Van Muswere vanoti hurumende yavo yakaita basa guru kuona kuti kodzero dzevanhu dzakachengetedzwa uye mitemo yakawanda yakatovandudzwa.
The Second Republic has made significant progress in ensuring a safe, free and competitive operating environment. This has been done through enactment of media friendly laws and the repealing
pasi peutungamiri hwavamunangagwa yakaita basa guru mukuona kuti munhu wese awana mukana wekutaura akasununguka kubudikidza nekuvandudza pamwe nekubvisa imwe mitemo yaikanganisa mashandiro evanhu.
Nengo dzebato rezanu PF dzinopomerwa mhosva yekuve pamberi mukumbunyikidza nekushungurudza vaimbi vanoonekwa sevanoshora hurumende. Asi mushandi mukuru muofisi yezvekuburitswa kumashoko mubato iri vaFarai Marapira vanozviramba vachiti manyepo anoitwa nevanoda kushora bato ravo nehurumende iripo. VaMarapira vanoti bato ravo rinoremekedza bumbiro remutemo.
Isu hatina muimbi watakamboshungurudza sezano PF. Kubva kuimbe vakaimba vana vaMapfumo vana Zvakata vainzi kuimba kwavo kunotsoropodza hurumende, hakuna akambosungirwa nhau yekuti kune nzeve yakati yakaimba.
Vakafanobata chigaro chemukuru weNational Arts Council of Zimbabwe Amai Barbara Gotore vanoti sangano ravo rinokoshesa zvido zvevaimbi vachiti vanoshanda nehurumende kuti chikamu ichi chisimukire. Sangano reUNESCO rinoti chikamu 61 chebumbiro remutemo yenyika chinopa kodzero kuvana veZimbabwe kusanganisira vaimbi kuti vataure zvavanoona kuburikidza nemimhanzi kana kudetemba. Asi sangano reAmnesty International rinoti kodzero dzevanhu dzekuti vataure vakasununguka dzichiri kumbunyikidzwa muZimbabwe. Ndakamira Studio 7 Muharare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tinotenda pasmo ini Jonga Kande Miri kuno ku Washington DC. Ndinoti murare zvakanaka. Ndekusemi na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kande Miri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani zulukandaba holamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku 18 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa athi asebophe abantu abedlula amakhulu amabili kwavinjwa ama-account amabhanga alikhulu phezu kokuthengisa imali yakwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Ongakophisa ukuthi ume estradini unguwo othengisela abantu imali ngoba uze uthengisele umuntu imali kufanele ube ne-banking license, kodwa nje hayi akuwophisi nje ukunikeza umuntu imali amazisi.
Izizalwane zakwele South Africa ezihlala kwamanye amazwe bezivota lamuhla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lezinye iziphathamandla.
Ha, sabinalo ukuthuselwa abantu bonke bavota ngokukhululeka mangabe umuntu efika lana ezovota ivoti yakhe uyenza empihlakalweni.
Amacele ebandla le-CCC amathathu asehambisane emthethwandaba phezu kwemali ephiwa amabandla ezombusazwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi asebophe abantu abedlula amakhulu amabili kwavinjwa lama-account amabhanga alikhulu phezu kokuthengisa imali yakwamanye amazwe ngokungekho emthethweni. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele intatheli zindaba izolo ukuthi sokubotshwe abantu abangamakhulu amabili lamachumi amabili lane 224 kwavalwa ama-account ebhanga afika phose ikhulu 90. Umkhankaso wokubopha osiphatheleni uqiniswe kulandela ukusungulwa kwemali entsha ehlobo lweziki. Lokhu kwenzakala lanxa ingcweti kwezomnotho lezomthetho zisithi ukuthengisa idola leMelika akusilocala ngoba imali esetshenziswa eZimbabwe ngokusemthethweni. Sixoxe lengcweti kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ongakophisa ukuthi ume estradini unguwo othengisela abantu imali ngoba uze uthengisele umuntu imali kufanele ube ne-banking license, kodwa nje hayi akuwophisi nje ukunikeza umuntu imali amazisi.
Manje nxa sikhangele lona lolu udubo esilubonayo olwemali yona le entsha emazigi le, ulubona njani njengoba sizwa kuthiwa yona imali uqobo ama-notes ama-bank notes lama-coins ezindaweni eziningi kayifikanga?
Ye, ngoba yena usomkhulu webhenki uMhlakani wathi yena asoze agcwalise emsikeni imali eningi amaziki ukwenzela ukuthi abe ngathi uyabamba kumbe uyagaxa i-circulation zemvita control inflation. Okwesibili ukuthi ngibona ngathi mina abantu laba abenjani bafuna ukuthi bajayeze izulu leZimbabwe ukuthi asebenzise ama-electronic money transfers abanye sazibele sibatshela abantu omali o-incorporation yabo nikho bakhweza umthelo usuka ku-1% usuka ku-2%. Imali vele emthetho wayo ifanele ibe khona kukimi mina engiyisebenzisayo ukuthi ngifuna i-cash kumbe ngifuna ukuthi ngiyethenga ukuthi ngisebenzise ama-bank card. Kodwa njengokuzwa kwami yena ekhuluma umnikazi wakwa-ICT yena iza-restrict-a imali ukuthi ibe ningi kakhulu nje ukuthi athinte inflation before it lati nje kasijayele lati ukusebenzisa electronic transfer awudingi ukuthi hambe sithole cash unganceda nje ukuyenzela ukuthi imali yethu ingabi isadilika.
Kodwa lona uDubo ulubona lungaphi kahle kahle ikakhulu siyasizwa abanye besithi abantu labo somabhizimusi abalathemba lokho okuthiwa yi-confidence nge-system ye-bank. Ukubona kuyikho yini lo?
Ngingazi ukuthi ngoba mina vele emthetho wami angijayelanga ukuhamba ngisebenzisa imali ngiyandisuthi kumbe nxa ngikhathi ithoba nje ngingasebenzisa idola lapha lalapho kodwa ama-transactions amakhulu ngisebenzisa ibhenki nxa abantu besithi ngabalathemba emabhenki kumbe imali iqiniso ngoba sekulesi khathi iminyaka eminingi imali zethu zibhidlela kodwa okwakhathesi kungcono ukuthi ngoba imali yakhona sivele sikhona lokhu asizisukulisele emuva engxenye singaba sokudayela ukusiyejayela ukuyisebenzisa kuzafika isikhathi sokuthi siyayithanda kodwa engingavumelani lakho mina yikuthi uhulumende athi yena kule official exchange rate i-$1 eyangaphandle i-$13.50.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende iyehlule.
The Voice of America, VOA.
Izizalwane zakwele South Africa ezihlala kwamanye amazwe bezivota lamuhla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lezinye iziphathamandla. Phansi kwesisekelo sombuso welizwe lakwele South Africa, ibandla elizathola amalunga amanengi edale lephalamende yilo elikhetha umongameli welizwe. Ukuvota umuntu ephandle kwelizwe lilungelo elingaphiwa abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sixoxe lesiphathamandla sommeli wesigodlo sakwele South Africa kwele Melika, uNkosazana Dudu Khumalo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bayeza manje sebebabaningi impela izolo besinabo ngoba siqala ukuvota izolo. Izolo bafikile kodwa bebengabaningi but namhlanje siyabona inumber siyakhuphuka sebaningi okwamanje sekuvote about 250.
Ngokwakuqala yini lokhu kumbe yonke ikhetho olwenzakeleyo belivota liphandle kwelizwe?
Yebo. Baye benze kanjalo kwenziwa kuma embassies wonke ase South Africa akhona ezweni lonke. So akubona okokuqala lokho.
Kodwa ke bona abantu ababuya bezovota, bavota bekhululekile na, abakula kwethuselwa kumbe ukucabangela ukuthi ngingavotela bani kuzaba lohlupho.
Cha. Ababinalo ukuthuselwa, abantu bonke bavota ngokukhululeka. Mangabe umuntu efika lana ezovota, ivoti yakhe uyenza emfihlakalweni. Akekho umuntu owaziyo ukuthi uvotele bani, bayakwazi ukuthi bazivotele futhi bonke bakhululekile.
Kukhona yini okunye ungasitshela ngokhetho lona lona?
Esingakusho nje ukuthi sijabulile kakhulu ngoba siyabona ama-South Africans baphumile ngobuningi babo bayeza ngapha izulu netha namhlanje kodwa siyabona abantu balokhu bayangena ngoba bayazi ukubaluleka kokhetho, ukubaluleka kokuthi bakwazi ukuthi bona benze amavoti wabo. So konke kuhamba kahle ngaphe Washington, sijabule kakhulu. Sivulile until 9 ebusuku, sivala ngo-9.
Amavoti wona lawo ayabalwa nini?
Amavoti ahlanganiselwa ekhaya, mangabe sebevotile la emazweni, bese amavoti ayahamba abuyele e-South Africa, e-IEC. I-IEC izobe seseyiwahlanganisa kamavoti nawo wonke lawase-South Africa, and then bese seyiwayabala. Thina njenge-embassy, kuthina esibalayo. Asibali, sisiza nje ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuvota.
Leli khangelele ukuthi bazaba bangaki?
Silindele abantu abangu-1,570.
Lo-ke nguNkosazana Dudu Khumalo, isiphathamandla sommeli wesigodlo sakwele South Africa kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington DC. Amacele ebandla le-CCC amathathu asehambisane emthethwandaba phezu kwemali ephiwa amabandla ezombusazwe nguhulumende. Lokhu kulandela imbiko ethi imali le izaphiwa icele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lonyaka. Minyaka yonke phansi komthetho we-Political Parties Finance Act, amabandla alamalunga edalele parlamente ayaphiwa imali nguhulumende. Sixoxe lesiphathamandla selinye lamacele ebandla le-CCC umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uliqiniso yikuthi imali liyana okwakhathesi izamiswa ngoba ubaba uWelshman Ncube laye wabhala incwadi ethi ukhokhela lelo cele olichoyo LCC lathi sabhala incwadi ecele lethu eliyade sisebenza lobaba uChabangu lobaba uSiso yabhalwa ngubaba uSiso onguye treasure onguye sahambisa ibizo lakhe sahambisa le constitution onguye treasure wecele lethu leCC. Then ilinye icele likhokhelwa ngubaba uTimba lalo labhala incwadi kwaba njalo sokule ncwadi ezintathu.
Manje lina selithethe manyathelo bani ukuthi liphiwe imali le?
Angivoni kuzagcina sesiya emthethwandaba lapho kuzachashiswa khona ukuthi kati CC eyo yipi ngoba ama CC mathathu.
Njengoba imali le iphiwa ibandla elilamalunga edalele parliamente lina lilawo na
lokho kumbalwa kule CC eyiyo eyenza ama recalls ama MPs eyiyo eyethu eyiyo eyabekhetha uChabangu ba njengo secretary general. Yiyo phela yakhipha ama-MPs lawo owabuzayo ukuthi ngakabani ngawethu ngoba yithe sakampenelayo saphinda sawarikhola sariplesa abanye iparlamente yabavuma. Ngikhuluma nje abanye baseparlamente including obaba uChabangu baseparlamente ngenxa yecele lethu eliyilo elarecognizwayo ngomthetho ukuthi yilo icele le-CC. So okokuthi iyani kubani hayi kakukaphumi ngoba thina sebabhalela uziyambe sambhalela sayithola impendulo so sisamelele ukuthi bakhangele ikhodi yiyo ezasilamula kodwa iconstitution eseparlamente esilayo eyiyo yama-MP la avotelwa kathesi hhayi ngeyethu kamboni mbango onganani. Yebo yenxa kuthiwa ubaba Ncube uyiphiwe uyabe yiphiwe phela hathi ukuthi ingeyakhe uyabe yiphiwe ukuthi uyiphiwe bafune nje kumupha. Nxa sesikhuluma iqiniso imali liyana iqondane lecele lethu kulamacela ngu-3 lokhu akuphuntshuthwa. Yebo ye ama-cases ethu amaningi asekhothi lokhu silandela ezamakhothi ubaba uChabango kithi asikamxotshi samsuspenda kuphela ngenxa khona ukuthi every time ukhanya yena uthi usesebenza le government yona le khona thina esifuna ukuyikhipha uyamuzwa eyibuka emgceke kupublic thina le government le kasiyibuki.
Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla selinye lamacele ebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma lamanye amacele aleli bandla yehlule.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Ukwezemaphandleni abalimala besempini yenkululeko bathi bafuna ukuthi bahlolwe kakutsha amanxeba abo ngoba bengasuthiseki ngendlela abahlolwa ngayo lapho besuka empini. Bathi bafuna ukuthi uhulumende ababhadale ukulimala kwabo ukuze inhliziyo zabo zihlaliseke. Amalunga enhlanganiso ye-War Victims and Survivors Association of Zimbabwe abikele iqula lephalamende lokhu kuliviki lapho kuxoxiswana ngomthetho omutsha we-Persons with Disabilities Bill eGwanda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Abalwa impi yenkululeko bathi kumele bahlolwe kakutsha ukulimala kwabo ukuze babhadalwe ngokufaneleyo amanxeba abalawo ngoba lungaqhutshwanga kakuhle uhlelo lokubahlola ngesikhathi bevela empini. Umnumzana John Jimara Spindi olilunga lenhlanganiso ye-War Victims and Survivors Association of Zimbabwe utshele iqula lephalamende lapho kufakwa imbono yomthetho wabakhubazekileyo ozabunjwa wePersons with Disabilities Bill okhutshelwe edolobheni leGwana ngolwesithathu ukuthi kabahlolwanga kuhle lapho besuke empini.
I-assessment yethu indlela esahlolwa ngayo ayisilokhu ingasisuthisanga kuze kufike lamuhla. Cela ukuthi umthetho ukhangele kakhulu khonapho.
Amazwi la asekele njalo ngomunye walabo abalwa impi yenkululeko, umnumzana Andrew Mabhanga oweGwanda, laye othi babuhlungu emoyeni ngoba bengahlolwanga kuhle.
Sinikwe phela ipercentage ezayiza kathi siphume inyembezi, sanikwe ipercentage yokucakileyo.
Lanxa ele Zimbabwe selile minyaka engamathumi amane lane lathola uzibuse, umnumzana Theminkosi Siziba oweyinsiza uthi akubathokozisi ukuthi abaphiwanga imfanelo ezibasuthisayo ekulimaleni kwabo.
Abaningi silobulima obuthize obutshiyeneyo, abanye emehlweni asiboni, abanye silizigoga lasemizimbeni yethu khona la. So sibe sipela kakhulu ukuthi aluba uhulumente engasikhangela.
Umnumzana Plakson Moyo layo owalelwa impi yenkululeko uzwela odokotela abayibo ababahlolayo.
Singabe uhulumende uyafaka amadokotela aza kuzwa ubuhlungu balaba bantu.
Ngomnyaka ka-1997 wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe wabanjwa ngamandla okubhadala abalweli benkululeko ama-$50,000 ngemva kokutshengisela kwabo besithi bafuna isibongo sokulwela ilizwe. Inyathelo ingcwethi kwezomnotho ezithi ladala ukubhidlika komnotho wakuleli. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Albert Moyo uthi abalweli benkululeko kumele bawuhlolisise umbono wabo lowo.
Empini sasihambela ukususa ucuku olwalukhona, sokuvuka nje umoya ongayisiwe ekugcineni ukuthi abantu sebefuna ukuthi ngabe bathola okumangalisayo.
Umoyo uthi nxa uhulumente engavumela izifiso zabalweli benkululeko umnotho welizwe uzabhedlika njengalokho okwenzakala lapho bephiwa ama-$50,000. Imizamo yokuxoxisana lo mphathintambo obona ngenhlalakahle yabalwa impi yenkululeko unkosikazi Monica Mavunga iyehlule ngoba engaphendulanga ucingo lwakhe. Kusenjalo zikhuza imhlola izakhamizi zekafusi eGwanda South ngemva kokubulawa kwababo oleminyaka engamathumi amane eJwaleni. Umnumzana Luke Ngati ufele ezitolo zekafusi emadabukakusa ngolwesibili ngemva kokutshaywa kwabuhlungu ekhanda umduduzi Spanda obexabana laye. Amapholisa athi amdinga ngamehlo abomvu umsolwa obaleke ngemva kwalesi siga. Akhuthaza njalo uZulu ukuthi azise amapholisa aseduzane lapho embona. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Mube.
Siyabonga Albert, okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi noMathemba Ndlovu omela isigaba seMathebelele South ePhalamende. Sicubungula isimo sendlala nemizamo eyenziwa ngamakomiti ePhalamende ukuphathisa ngalolu daba. Uqala ngokuchasisa okwenzakala kwesakhe isigaba.
Ngiyabonga ukungena lami ehlelweni. Isimo sendlala sibi kakhulu lonyaka eMathebeleni South, sibi kakhulu ngoba luba amanzi angasekheyo, amanzi sibula klina okunatha aseshelakala. Ngabe bekuvuma kumbe uhulumende angenele bathole kumbeni kugejwa ama-bowls atshonayo eseyaphansi ukwenzela ukuthi kutholakale amanzi, ngoba lazona lezi zibhorane ezigejiweyo amanzi akhona asaphumi kuhle, asecitsha. So sokunzima kakhulu, sokunzima kakhulu.
Lapho usithi indlala ibhahile, kuyini abantu abakwenzayo ukuthi beze beziphilise?
Abantu baziphilisa ngokwemba kwemigodi, lokuthi abantu abanjengabomama abaningi bayahamba besiyahoda izinto bethengisa khona ngale okwenjiwa khona. Kodwa uzathola ukuthi abantu abangabomama bayahlukuluzeka kakhulu ngoba yazi abantu bangaqalisa ukwenza izinto zokwemba imigodi esikuthi ikukorogoza. Abantu bangahlangana angazi kumbe yona le into okuthiwa yi-mob psychology kumbe kwini. Uzathola ukuthi omama bayahlukuluzeka, abanye bathathela into zabo bangabhadalwa, abanye bethi isikweredi sebeqede lapho bengabhadali. Xethu uyabuza sebefisa lokubahlukuluza, omama bahle bachiyane lakho but akula ngenye indlela ngoba iZimbabwe ayilamsebenzi, akula industry. Industry esisele yona leyo eyokwembiwa kwemigodi. Abantu ade sithembele kulimeni, phole ezulu kalikho. Into esuke ibe luhlupho kakhulu yikuthi abantwana aba-under age kumele ngaba sesikolweni. Uzathola abantwana abancane abalama-13-14 sebegebha labo bezama ukuziphilisa. Kwesinye isikhathi ekhaya umntwana naloo le-14 years nguye yabe mdala, nguye sokumele abone ukuthi abanawakhe laba abancane badlile. Abantwana abangamankazana sebezaba-forced ukuya emacansini ukuthi bethole imali zokuthi bathole nje ukuya ethunjini. Ayi, lo nyaka kunzima, kunzima kakhulu but abantu bona bayazama ukuthi baziphilise ngendlela eziningi but hayi, ilanga litshisile, ilanga litshisile. Okukho kungihlupha kakhulu ukuthi abantu bebekwanisa ukuthi balime kuma-irrigations bezisilise but lo nyaka kuzaba nzima ngoba amanzi awakho. Kungasela manzi asazi ukuthi sizaphephelaphi.
Njengamalunga edale lephalamende, liyake liluhlafune yini lolu daba njalo liphume lezinqumo bani? Siyasibona ukuthi abaphathi intambo abehlukeneyo babuya, lithini kubo bonke kumbe amakomiti awedale lephalamende kumbe i-Women's Caucus?
Ya, amalunga edale lephalamende siyazama konke okusemandleni esikuthi ikuphusha ukuthi nga abantu bayancedakala. Siyazama sibili, ungalandelela i-Hansard lapho esidibetha khona uyabona ukuthi wonke umuntu wakulaviki amahara sonke emabandleni wonke kungela kuthi liphi. Yathola sincedisana sibili ukubuza ukuthi simeke shuthi abantu bakithi badlile, ukuthi abantu bakithi batholile yini ongabaphilisa ngoba kungumlandu wethu njengamalunga edale lephalamende. Ungakhangelela abekomiti ye-agriculture bake babhoda eziphaleni zethu bekhangela ukuthi ukudla okufaneleyo kukhona yini. Tholakala ukuthi ukudla kukho. Ngokunjalo siyaphusha uhulumende ukuthi kadingele abantu ukudla. Ukudla sokubuyile kwakunikwe umuntu wonke kungakhangelwe ama-parties ngoba indlala ayikhangeli ukuthi umuntu ngowephathi yiphi. Indlala indlala emuntwini wonke, ifana lezulu mali sina linele umuntu wonke. Ngokunjalo siyaphusha besimcela uhulumende ukuthi kazame ukuthi adingele abantu ukudla, abantu bancediswe. Abantu kabancediswe ngoba lo nyaka asila choice yokuthi sithi sengathi sikhangelele ukuthi abantu bazenzele ini. Singumthwalo kahulumende ukuthi abhode amazwe wonke njengokujayela ukuthi vele sihlala sicela abantu abacelelwe ukudla le ngoba ukudla lamanzi kulilungelo lomuntu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Nomathemba Ndlovu omela iMathebeleland South edale lephalamende. Asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube ohlaziya ezombusazwe. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Ya mnumzana, ungasitshela ukuthi ubona njani ukubana abe-South Africa bayavota abahlala phandle kwelizwe kodwa lokho akwenzakali nxa kulokhetho lweZimbabwe ukuthi abahlala phandle bayavota? Ukubona njani wena?
Yakho kusekayo ukuthi lamazihlaba la athi uzibule sinaye ngebizo kaasizibuse ngebizo ngenxa yokuthi uzengisamthole uzibuse kodwa okwenzakalayo esingathi idemokrasi uzibuse wethu akwenzakali ngoba le ihulumende eyiyephetheyo eka-Emmerson Mnangagwa iyakwazi ukuthi nxa ingavumeli ukuthi abantu baphande bavote kuyaze kutshengiseleke ukuthi yona iZANU-PF njengephathi akula muntu olithandayo. Uzabonakala ngenxa yoku kusiza jo kakhulu kwenzela ukuthi kuyabalula lokuthi lama mabanda aphikisayo nxa ebeka indaba yayo sobala ukuthi hayi thina lapha ridilona ilini thina kale for shoot hayi abantu labavele kathanda so bavotele bani so bazafuna ukuthi benze okwabo ongama-election okuyingungwana ngokuthi benze imithetho engeyabo faka abantu babo bezeti abangabe zanupf abasapoti zanupf bayenze okukhanya sengathi kuvotiwe kungavotwanga engakuyoti ngezimbabwe abantu afuisalele kwayo ukuthi zimbabwe njengelizwe i-kingdom izimbabwe yakho ayayehlukananga ngeswatini izimbabwe ayehlukananga ngeuganda ngoba into eyenzakalayo lobukhosi obufana lobizwa ukuthi into esenza intando yomuntu ophethe ngaleso sikhathi kasizi intando yabantu okuyinto abantu abahamba bayilwela ngesikhathi sezibuso ukuthi okwenza ukuthi bavote bakhone ukuthi batsho into abazifuna zenzakale ngoba kungakhangela ukuthi zanupf iyakwazi ukuthi abantwana bezimbabwe abaningi baphandle kwelizwe ingavumela intonganale okutho ukuthi bonke laba ngesilungu bade a-eligible to vote kabantu basejayakora angavota automatically 80% of ama-vote izanupf elithiwalwezi
ye kodwa nxa sikhangele siyabona ukubana yena ngokwakhe umongameli Mnangagwa wake wakhuluma wathi kuzayenzakala ukuthi abantwana bezimbabwe abahlala phandle kwelizwe bevote nxa kungalungisiswa okumele kulungisiswe kodwa sikhuluma nje asiboni bona abantwana abahlala phandle kwelizwe abezimbabwe befuna ukuthi bagqugquzele ukuthi bavote
ye engakutho ukuthi yena uMnangagwa vele ufanana lemota ethwanhlabathi ukuthi uyakwanisa ukuthi udriver fake indi getting left ne-right nxa kude lifile abantu ehambayo uMnangagwa asumntu lobuqotho asomuntu lamaqiniso currently into engayitho ukuthi ezimbabwe ngasila opposition akulathanisa ongafuna ukuthi iZANU-PF iphume yena ilala la yena ifilayo okwakathethi into ubunzima esilabo njalo yinto eyayivele iyahlelwa ngesikhathi kusifa ubugenswangirayi ukuthi ushanisa bayithathi asetyenziswe into esingayitho abantu abaningi babona ukuthi izikimi ziyabo jezini ezenzakala bobulawayo kuthiwa o-perfect short ama-ponzi scheme into ekhona kathesi esilayo ku-opposition ise-ponzi scheme i-opposition esilayo i-tax charge ibanjwe iZANU-PF uchamisa dlala lezanu akulamuntu ongathi lume isandla esiyidayo asila jini opposition i-opposition siyigcine ngotshwangirayo
hhayi kuyezwakala isikhathi iso esingasavumi ungavaleli sabalalela
hhayi ngiyalivaleli sabalalela bathi into engitshelayo ukuthi hhayi kuzalunga ngoba into eyenzakalayo kathesi ngamaviki lalokhu iZANU-PF ayisozithithe i-opposition opposition izaziluma njengengiphume njalo into engitshela ukuthi sizabuye sinomzathu zophatha ilibambe nelutho omzaaga wathi bazabezophatha sizazophatha ekhaya isikhathi kasi kodwa seduza ngiyabonga
hhayi lathi siyabonga lo-ke bekungumnumzana Josphat Mzaca Ngulube ohlaziya ezombusazwe ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba uMartin Sibanda ehamba leqembu lakhe lemaguswini Super Sounds bephethe isingle yabo entsha uMartin udabuka esigabeni sesayidindi ebhinga kodwa ucula ese-South Africa nangu-ke lapha ixoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7
manje hayi sengilendlalade eli-1 elika 2019 lamasingili angu-4 okwamanje ngenza i-album eligcweleyo liyaphuma nje kungekho kudala Thank you.
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ngiyatholakala ku-YouTube Martin and Maguswini Super Sounds. Ngiyatholakala ku-Facebook Martin X Spanda. Lelinye futhi ku-Facebook Martin and Maguswini Super Sounds umfana wempabanga. Ngiyatholakala ku-WhatsApp inombolo +26378436111 30. Ngiyatholakala ku-WhatsApp la kuma-calls konke. Nazi futhi ezinye +26377112899 3.
Abalandeli ubachiyela wapha mazwi?
Kubalandeli ngithi lingaphela amandla, hlalani ngokunjalo lingixhasa lami ukuze ngiqhubekele phambili ngomculo. Ngizohlala ngiliphekela ngaso sonke isikhathi, angeke nize ngiphela amandla mali ngabe lani lingikhuthaza lingisapota ngokuthenga ama-CD ma-USB ama-memory card konke kukhona. La ma-t-shirt lonyaka I think i-album liyabe lihamba le-t-shirt.
Siyabonga. Igama ngu-Chris Gande, lilale.